Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei, saka zeka haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura, kune mumwe aida kukwikwidza upresidendi. Mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei zeke yanga yatanga, vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirawo yemutungamiriri webato reLead Mozvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeke kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare tiri redi, takagadzirira kuti tikwanise kuti nyaya inzwike. Asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt svondovapfuura here. Asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi maheads of family, saka vakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwawo. Vakabvumirwa mudare kuti vakande mapepa iwawo mangwana. Kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwawo zvino da kuti tinge tichipindurawo topindurawo misi wechitatu. Tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ozopa mutongo wayo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeyevamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaZiyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi rejustice vaZiyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saidzodzo kunonotsa kuprinda kwamaballot. Wakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post pokumisa candidate yakaSukuwere. Vamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veCCC. Sakana vava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari.
Toda kuti weruzhinji waone kuti zviri anifeya sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi nekumacandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndo dhindauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzeCCC 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.